ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ye na udzedudza nasi muvurombudzi 23-2015. Amai Grace Mugabe voshorwa zvikuru nenyaya yekuti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vachatonga kunyangwe vachiita zvokusundwa muhuche kana vakaita bofu. Zimbabwe yochema muzvinafundo sem moyo avo vakashaya munjodzi yemugwagwa kuIndia. Vamwe vechidiki munyika voita zvekunwa nekusvuta zvinodhaka. Munhau dzemutambo Chicken Inn yopembera kutora mukombe weCastle Premier Soccer League. Muchirongwa cheLive Talk tiri kutarisa mashoko aamai Mugabe ekuti vaMugabe vachatonga kusvika madhongi amera nyanga. Iyi ndiyo misoro yenhau dzedu dzanhasi. Munotibata pa 909 AM, pa 4930 kana pa 13860 ne 15460 kHz pa shortwave kana pa Facebook page yedu yeVOA Shona.